Maonero angu inini hurumende yakanyanyisa kuomerwa pane inonguva nenyaya yemarevenues ayo akaderera chienzanisa nemaexpenditures ehurumende. Hurumende yaakuedza nepainogona kuti inge ichiita madanho akadai, uyo zvakare vari kutisaya kuda kunge vachipromota local industry, vari kutaya nezvekupromota local industry, nekuti vari kuti zvinhu izvozvi zviri kupinda izvozvi zvinhu zvinogona kunge zvichigadzirwa munyika. Saka vari kuti varida kupromota local industry vachitisaya kuda kupromotawo nyaya dzemabasa.
Asi ka taimbonzwa vemaindastri vachichemawo kuti michina yavainayo michina yakare, mungaona here vachizokwanisa kugadzira zvingagutsa vanhu?
Ipapo patoro nedambudziko, makatarisa capacity yeindastry yemuzimbabwe iri very very low. Uyewo zvakare even kwatiri kuti kune zvinhu zviri kugadzirwa muno muzvacho zviri kugadzirwa nemutengo uri pamusoro nenyaya yekuti vari kushandisa iyo mishina yaane makore nemakore, saka haichisiri efficient. Saka hatingi ndo dambudziko riripo, local industry haikwanisi kunge ichisatisfya local demand. Ndosaka vanhu vangu vakupona neiwo maimport. Uye zvakare mitengo yezvinhu zvinogadzirwa muzimbabwe iri pamusorosoro, nekuti zimbabwe senyika hatisi competitive. Cost of doing business munyika yakanyanya kukwirira.
Asi danho iro riratorwa nezimura harizoita here kuti pawande zvinenge zvichipinzwa munyika zviri kunze kwemutemo?
Hatingi iro rimpamataura zvakanaka, ndo dambudziko rinowanzoitika. Kwete muzimbabwe chete, makatarisa nyika dzese dzaunza macontrols mukufambiswa kwezvinhu zvichipinda kana kubuda munyika. Normally zvinowanzoitika ndezvekuti zvaakutoencourage nyaya dzecorruption, kuitira kuti vanhu vangu vachismugla zvinhu izvozvo zviri kurambidzwa zvisiri pamutemo. Ende vanenge vachitoshanda kazhinji kacho nevanhu vane vashandi kunana zimura ikoko.